I said here in Damudare, but file my documents, Edu, appeal against refusal, bail, and bail application in respect of that attempted murder charge. We've been caught on Friday at 9 o'clock.
Saka, murguti wo kudi muma pipenya matura kudare?
In respect of the refusal, bail, kuti mutonge wakashandisa waro usiriwo. Vision yavo pamutemo haigone kuchengetwa nekuti hatitonzwisisi kuti nemhaka iyi akarambirwa bail. Bail ainyimwe munhu nekuda kwekuti ari kupomerwa mhosva inoonekwa nevanhu kunge yakakura kana kuti anonzi munhu ane mari kana kuti ane chinzvimbo chaanacho musociety. Bail inonyimwa kana dare rashandisa waro unozikanwa uri pamutemo. Handiwo wakashandiswa munyaya ino, saka ndochacho kakuunza kwaikoti izvozvo. And then in respect of the ordinary application for bail, we are also saying the same thing. Mike Chiwenga is a very good candidate for bail. Hapana chikonzero chinoita kuti agare mujere, especially over nyaya dzatiri kuti isusu nyangwe dzikazonzi dzinonzwa kudare munguva yepamberi apa, hatigoni kumira mudare nyaya idzodzo. Umbo hwacho huri kuda kushandiswa umbo hwemanga manga husingagoni kumira.
Ko zvinenge zvanga zvitaurwawo nevachuchisi kuti havana kuvapa rimwe gwaro rekufambisa kana kuti diplomatic passport izvi?
Vachuchisi vanofanira kunzwisisa kuti passport yemunhu inotorwa kana achinge apuwa bail. Harisi basa remapurisa rekuti vati vanongosvika kumba kwako voti tiri nezvatiri kuinvestigata tipe magwaro ako ekufambisa, nekuti mupurisa muzimbabwe haana simba rekurambidza munhu kufamba. I think zvinhu zvinongotaurwa kuitira kuti tiwedzere a bit of drama zvinenge zvichiitika, asi ivo mapurisa vanotozviziva kuti havana simba pamutemo rekutorera munhu passport yake nekuda kwekuti vatore zvavari kuinvestigata kana zvavari kususpect.
Ko imwe nyaya yavari kupomerwa yekuti vaida kuita kafira mberi vachiwenga kusouth africa, nyaya iyi inofanira kunzwikwa muzimbabwe here kana kuti kusouth africa? Zvinofamba sei pamutemo?
Pamutemo inokwanisa kunzwikwa muzimbabwe. Pane standard inoseswa. Mhosva ikaparirwa kunze kwenyika asi ichigona kunge ine effect muzimbabwe, inokwanisa kunzwikwa nematare emuzimbabwe. Asi for us isusu handiyo headache yatiinayo ine state panyaya iyoyi. Ukaverenga kurondedzerwa kwenyaya yacho kunzi yakaitika sei, inyaya inofanira kunge iri mubhuku kwete muupenyu chavo chavo. Kwatiri isusu nyangwe vakaenda kusouth africa ndi vakaenda kuzimbabwe, umbowo hwari kuda kusimudza neaccusation yacho. Zvimwe zviri kuenda kumabvazuva, zvimwe zvichienda kumaverazuva.